Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 12, 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu tanonoka wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muzvina bhizimisi Wicknell Chivayo nhasi vabvuma muparamende kuti vakashandisa zvematongerwo enyika pamwe nevakuru vakuru vehurumende kuti kambani yavo yeIntratrack iwane basa rekuumba gwenya remagetsi ezuva reGwanda Solar Project kunyangwe hazvo vange vasingakodzeri.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voita hurukuro nemutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vachizivisa kuti vakataura parunhare nerwendo urwu nevava mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Mangwana dare repamusoro rotarisirwa kunzwa nyaya yakakwikwidzwa nevabereki vachipikisa chisungo cheZimsec chekuti bvunzo dzeO levels dzebepa rechipiri kana kuti English paper 2 dzidzokororwe dzichinzi dzakabiridzirwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Muzvina bhizimisi Wicknell Chivayo nhasi vabvuma muparamende kuti vakashandisa vezvematongerwo enyika pamwe nevakuru vakuru vehurumende kuti kambani yavo yeIntratrack iwane basa rekuumba gwenya remagetsi ezuva reGwanda Solar Project kunyangwe hazvo vange vasingakodzeri. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemugodhi nezvemhando dzemoto kuti kambani yavo yeIntratrack yakawana sei basa rekuvaka gwenya remagetsi reGwanda Solar Project, vachibvayo vabvuma kuti pakutanga kambani yavo yakatadza kuwana basa iri uye rakapiwa kune imwe kambani yekuChina. Vati izvi zvaitika vakaenda kune vaiva gurukota rezvemhando dzemoto vadzikamai mavhaire vakandotsutsumwa kuti sei vainge vashaya basa iri ivo vari ivo vainge vauya nepfungwa yekuvaka gwenya iri. Pavatiwo vakanyorera kumunyori wedare remakurukota Chief Secretary to the President and Cabinet pamwe nasachigaro Westate Procurement Board vachichema-chema nenyaya yavo yekushaya basa iri. Vati izvi zvakazoita kuti Westate Procurement Board vape kambani yavo pamwe nedzimwe mbiri basa rekuvaka magwenya emagetsi kunzvimbo nhatu munyika uye ivo vakapiwa basa rekuGwanda. Vati mushure maizvozvo vakatanga kuita basa rekutanga kana kuti feasibility study, asi kambani yemagetsi yeZimbabwe Power Company yakaramba kuvabhadhara mamiriyoni maviri emadhora avaida sezvo vaive vasina magwaro ekubhanga airatidza kuti vaivewo nemari mubhanga mavo. Pavabvunzwa nemumiriri wekwekwe Central vamasango matambanadzo kuti sei vaida kubhadharwa asi vasina kutevedza mutemo, vachibvayo vati mari yaidiwa yainge yakawandisa.
Benjara ndimamina here? Endi mari yaidiwa yanga yakawanda zvakadii? Andika ndotida kuona kuti chakaita kuti muti musi drive kuti mufaite sokufaita. Yes, you are a fighter because manga wina chinhu chaifanira kuendeswa nemutemo, asi government yakaita yakatora nguva yekukupai waiver. Makapuwa waiver yekupuwa pasina garanti. Andika mutemo wedu weindigenization iripo here waiver iyo yekumasmall kumayoung indigenous like you?
Vachibvayo vati mushure mekutadza kubhadharwa neZPC vakabva vadzokera zvakare kune vange vave gurukota rezvemhando dzemoto vasame undenge kunochema-chema zvakare, izvo zvakazoita kuti ZPC ivabhadhare mari inosvika mamiriyoni maviri nechuru zana chemadhora kana kuti $2.1 million.
Guarantee handina kuti ndanga ndisingakwanisi kuriwana, asi raida mari yakawanda.
rider 350,000. Indika chenda na minisa njiti, ini muloko na abudisa 350. Pamarenda puwa 2.1 million. Jafana kubadara owa nwaita feasibility. Ima kutini ndi badare guarantee 350,000. Sino zo saro onechi kanada zo badara wanwe feasibility.
Muumiri we Glenview North, vafani munengami vati sema onero avo, maitiro avachivayo, anuradza kuti vaita zvinhu zvisingatevedzi kwara, uye vanenge vaita zveuori.
Mabasa enyu amakaita na minister, kuenda kunokumbira kuti mupuwe mari. Imimi sa businessmen, kana kuti semugaro muno munyika muZimbabwe. Mabasa akanga ari pamusoro pezvakanaka here, kana kuti pakatoita chukumu umwe. Mabasa mungati mimi kuenda kunokumbira kumakaita minister. Ibasa kana kuti unhu unoratidza unere.
Asi vachibvayo vati semunhu anoita zvemabhizimisi, vanorwisa kudzamara vawana zvavanoda uye ndosaka vachibudirira.
Kwandira hapana chandakatadza. Indiri businessman ene kana zvinhu zvangu zvaramba ndinorwa. Ndinoenda kunorwa. Ndinoramba ndichi I am persistent. I mean I guess that's the reason why ndichizenge ndichizobudirira kupera kwazvo. Saka ndakaenda ndichinorwa kuti vari kurambirei indava pa feasibility. Ini ndimi shareholder minister. You represent the interests of the government. Vana vari kuramba asi ndakava pa feasibility. Feasibility vaiona hongu vari kufara nayo. Zvanzi okay. Saka rega ndichakonsulta ndinzoti ndinozvifambisa sei kune vakuru vangu. Panga pasina chokomo mwe chaidiwa.
Vachivhayo vati vakazobhadharwa mamirioni maviri emadhora efeasibility study pamwe neimwe mamirioni matatu emadhora ekuita chikamu chekutanga chebasa. Vati kambani yavo yakabva yatanga basa kugwanda asi yakazomira mushure mokunge ZPC yaregedza kubhadhara imwe mari yaidiwa mushure mokunge zvabuda mapepa nawo kuti kambani yavo yainge yabhadharwa mari pasina kutevedzwa mutemo. Vati izvi zvakabva zvaita sekuti kambani yavo yaita zveu ori asi vakati zvese zvavaita zvaive pamutemo. Vachivhayo vabvunzwawo kuti sei vaiwana mabasa ayo vakambosungwa asi vati pamutemo weprocurement act hapabvunzwe kana munhu akambosungwa. Pavabvunzwa kuti vange vasina ukama nemudzimai wevaimbo wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe uye kuti havasi mumwe akave nechekuita kuti vapiwe basa neZPC, vachivhayo vatiwo havana ukama naamai Mugabe kana kuti navamugabe uye vaviri ava havana chekuita nekuwana kwavo basa ku ZPC. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vakuru vakuru vekambani yekuAmerica yeGeneral Electric vanonzi vari kushanya muZimbabwe kuzotsvaga kuita mabhizimisi. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry Thomas vataura mashoko aya padandemutande ravo reTwitter. Izvi zviri kutevera kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti Zimbabwe yagadzirira kudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi taita hurukuru nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaElliot Masocha.
The development yakanaka chaizvo. Nokuziva kwatinoita kuti General Electric Company iyeyo muAmerica iri muSouth Africa ichiitawo mashura iri muSouth Africa imomo. Saka kuinda kwavo kuZimbabwe kunoratidza zvakawanda zvokuti vava nechivimbo chehurumende yekuZimbabwe, vane chivimbo cheupfumi kweZimbabwe kuti vanogonawo kubetsera ivo vachibetserekanavo futi panyaya dzeupfumi kunyika yeAmerica nokuti vanenge vachiitawo mari kuZimbabwe vosiya paimwe mari kuZimbabwe ikoko. Saka ndinoona sokuti zvinhu zvakanaka chaizvo. Zvinoratidzawo nyika dzose dzapasi rose kuti ukaona kambani hombe yemuAmerica yoenda munyika yakaita seZimbabwe, zvinei zvinoratidza kuti Zimbabwe yainenge yadi inenge yaakushandika nayo.
Sokuona kwenyu munoona sekuti Zimbabwe iri mugwara rakanaka here munyaya dzezveupfumi hwenyika nezvemari?
Mavonero angu ndinoona sekuti gwara rayazotora nehurumende tsvai igwara rakanaka chaizvo. Tinoona nyika hombe dzinotarisirwa nenyika dzose dzakaita senyika yakaita seAmerica ichizvipupuravo kuti gwara rinenge ratorwa nehurumende igwara rakanaka. Saka ne chivimbo chaitwa ne company ya America ni chivimbo chaitwa ne hurumende ya America through embassy ya America iri muZimbabwe yakataura kuti zvinhu zviringe zvakufamba nzira yakanaka tinoona sokuti zvinhu zviri kuzofamba zvakanaka
chamunokurudzira hurumende kuti irambe ichiita chii
chandiyo yokurudzira hurumende kuti irambe ichiita ndekutsvagurudza nokusimbisa ukama nedzimwe nyika nokuti ruoko rumwe haruchiri
komirairo inoshandiswa pane vekunze vanoda kuzoita mabhizinesi muZimbabwe yakanaka hayo here
yanga isina kumbomira zvakanaka paizonzi kwanzi pachikamu chemakumi mashanu neimwe kuvanhu vomuZimbabwe chakanzi nehurumende yavapo choda kuvandudzwa kuti mutemo uyu usunungukire kuvanhu vanobva mhiri kwenyika vachizoita mabhizinesi avo muZimbabwe
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Professor Elliot Masocha vange vari parunharo ne Studio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Dare repamusoro reHigh Court Mangwana masikati riri kutarisirwa kunzwa nyaya yakwidzwa kudare iri neZimbabwe Lawyers for Human Rights neJustice for Children vachipikisa danho rakatorwa nebazi rezvedzidzo rekuti vana vose vakanyora bvunzo dzeO-level English Paper 2 vadzokorore musi wa16 mwedzi uno. Bazi redzidzo rinoti pane kubirirwa kwakaitwa sezvo vakawanda vachinzi vakaonera bepa iri risati rabuda. Nyaya iyi yange ichifanira kuzeiwa nhasi asi yazonzi iwanikwe mangwana kuitira kuti magweta eZimsec nebazi redzidzo vawane mukana wekunza mapepa ekupikisa kudare.
Tongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Joseph Musakwa nasi vakurudzira vemapato ezvimatongero enyika navose vanoda zvigaro zvacho kuti vasiyane netsika yekuita mirizhonga panguva yesarudzo idzo dziri kutarisirwa kuitwa mwedzi mishoma iri kutevera. Vamusakwa vanoti panguva yakadai ropa rinodeuka sezvo vezvematongerwo enyika vachiita mirizhonga pakutsvaga vatsigiri kuti vakunde musarudzo idzi. Justice Musakwa vataura mashoko aya nhasi pakuvhurwa kwegore ra2018 mukutongwa kwedzimhosva kuno kwaMutare. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nenyaya yemirizhonga iyi Justice Musakwa vati dzimwe nguva panoguma padeuka ropa zvinozoita kuti patarwe nyaya dzengozi pachivanhu uye kuendeswa kumatare kwevamwe. Justice Musakwa vati nyaya dzekupondwa kwevanhu dziri kuramba dzichikwira uye gore rino kune gumi dzichatongwa muManicaland. Vati chido chavo kuti mutare ivewo nemuzinda wedare repamusoro sezvakaitwa kumasvingo. Vatiwo nyaya dzeuori idzo vati dzakawandira kumapazi ehurumende dzinofanira kupedzwa. Mashoko aJustice Musakwa atambirwa zvakanaka nevemachechi, mapoka emagweta uye nevashandi vekumatare vachiti vabata zvakakosha zvavanosangana nazvo zuva nezuva. Vapasi Monyakureba, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR vanoti vafarira mashoko avo kunyanya panyaya yehuori hwachiriridza munyika.
Mashoko atanyanya kubata akakosha ndeyekuti uori hwanga hwauraya nyika uyezve nyaya dzemhirizhonga dzinosanganisira dzemaelections nezvakare nyaya yesanctity of human life zvino ivo zviri zvitatu tingati ndo zvinoconstitute pillar yemeseji yavo yavataura.
Reverend Basil Matikiti vechechi Anglican avo vange vari pachiitiko ichi vanoti machechi ane chekuitawo pamusoro pemashoko ataurwa navamusakwa kunyanya panyaya yemhirizhonga yavataura.
Meseji yanga yaka mira zvakanaka. Dai appreciate nekuda kwekuti akupinda ma elections. Ende vanhu ndoma vano wanzo kupondana. Asi sezvo vataurawo kudai zvavari vanhu vemutemo. Ndoda kuti vanhu tichateerera.
Sachigaro weZanu PF mudunhu reManicaland vaMike Madiro vanoti mashoko aJustice Musakwa anosimbaradza mamwe akambotaurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Vamusakwa wanga vachitodzokorora vachikohomedzesa zvagara zvichitaurwa na president wedu vamunangagwa vari kuti chishuo chenyika chishuo chemhuri yeZimbabwe kuti waite zviro zvavo munyararo paite sarudzo isina mhirizhonga.
Vakuru vemapazi ehurumende kuchiuto mapurisa nemajeri vange vari pachitiko chanhasi pamwe chete negurukota redunhu reManicaland amai Monica Mutsvangwa, Madzishe Zimunya Mutasa uye Marange vange varipo nhasi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Leda Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia inoti iri kuronga kuburitsa muhusungwa muzvinafundo peKele Geba vanotungamirira bato rinopikisa reOromo Federalist Congress OFC avo vakasungwa muna zvita 2015. Izvi zvinoteverawo vimbiso yakapiwa nemutungamiri wenyika iyi vaHaile Mariam Desalegn wekusunungura vose vari muhusungwa hwenyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvinafundo Geba vakasungwa vachiratidzira kusafarira kwavo mitemo yaida kudzikwa nehurumende yavaiti yaizopa kuti varasikirwe nevhu nerechirudzi rwechiromo.
Zvinhu muSouth Africa zvakaita manyama emire nerongo zvichitevera kurudziro yabato iri riri kutonga nhasi yekuti mutungamiri wenyika vaJacob Zuma vasiye basa ravo sezvo vari kupomerwa mhosva dzeuori. Ukuo vanopikisa vanoti panoda kuti paitwe sarudzo dzechimbi chimbi kuti pasarudzo yemutungamiri wenyika mutsva. Mutevedzeri wavaZuma vaSiru Ramaphosa vanoti vanhu vemuSouth Africa vaneta navaZuma nekudaro ngavachisiya basa. VaRamaphosa ndivo vakasarudzwa neANC kuti vatungamire musarudzo dzinotevera muna 2019.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuBotswana nhasi uko kwavari kupinda mumisangano yemazuva maviri nemutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama. VaMnangagwa vaperekedzwa nemakurukota gumi nerimwe chete. Vatungamiri vaviri ava vanoti misangano iyi iri kufamba zvakanaka chose uye vatombosangana vari kuhofisi yavaKhama vari vaviri. vakama vagadzirirawo vaenzi vavo kudya kwemasikati kwavakokawo makurukota ose navana muzvina bhizimisi. Vamunangagwa vazotaurawo mudare reparamende yeBotswana masikati ano mutungamiriri wenyika. Vamunangagwa vanotarisirwawo kunoona basa riri kuitwa nekambani inonzi Diamond Trading Company irimo muGaborone. Maridzo yavamunangagwa ichingori imwe cheteyo yekuti Zimbabwe yavhurwa mikana yekuita mabhizimesi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishandirawo kuBotswana kwakare vaGary Juma.
Inyaya chaizvo yatiri kufarira kuona mutungamiri wenyika yedu achiita madanho akadaro so ekufamba kunyanya kuya kuno kuBotswana. Ndofunga munorangarira kuti ukama pakati penyika mbiri idzi vanga vasina kumira zvakanaka, makore akapfuurai zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, nekuti yatinoti global economy, nyika dzinofanira kugara dzichityidzana panyaya dzeupfumi nezvematungiro wenyika. Saka madanho aitwa nemutungamiri wenyika tinoona ari vari kufamba nenzira yakanaka chaizvo kuti vasinga ukama nenyika dzese, nekuti sematara maita Botswana muvakidzani wedu. Kune maZimbabwe dzakawanda vari kunoku Botswana, vanoshanda kunoku, kune mabhizinesi akawanda vari kunoku. Saka kuuya kunoku vachizoona, vachizotaura, vachizokurukura nekutaura nemukuru wenyika, ndinoona pane chichabuda kunyanya dziri nyaya dzekuti nyika dziri mbiri idzi inodzingachikanisei.
Nyika yeBotswana ine mari inonzi pula inotaridzika muAfrica nepasi rose kuti yakati simbei kudarika nyika zhinji dzemuAfrica. Totarisawo kuti Zimbabwe pari zvino togona kutoti hatina, asi kuti tiri kushandisawo dzedzimwe nyika. Izvi zvinogona kuti zvinogona kubatsira Zimbabwe nenzira ipi kuti Botswana neZimbabwe dzitange kushandidzana zvakawedzerwa munyaya dzezveupfumi?
Nyaya mbiri papa kuti vemabhizinesi vauye kuzoinvesta kumusha, vauye kuzoita mabhizinesi avo musha, towana foreign currency yatinoti pachirungu FDI. Tikaona Botswana inyika ine upfumi hwakati simbei and ine makambani akawanda vari kuda kuti vapfuure mberi vachiexpanda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGary Juma vachitaura parunare vari kuGaborone kuBotswana neStudio 7.
Sangano reNational Blood Services kana kuti NBS rinoti mari yarakawana kutanga kwegore rino kubva kuhurumende yakaribatsira kuti rizadzikise mitengo yeropa pamwe nekuti madzimai akazvitakura anobatsirwa muzvipatara zvehurumende awane ropa iri pachena. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri mhosva yeEster Masunda vati National Blood Services yakawana mari inoita mamiriyoni mana nemazana manomwe emadhora. Mhosva yeMasunda vati mari iyi ndiyo yakaita vadzikise mutengo weropa kusvika pamadhora makumi mashanu papaindi imwe yeropa kubva pamadhora makumi masere munasvita.
Takakwanisa kuwana subsidy kubva kuMinistry of Health and Child Care ye$4.7 million yakwanisa kuti tikwanise kuderedza mutengo kubva pa$80 kusvika pa$50. Mutengo usati wa$50 wakambowanga uri pa$80, usati wa pa$80 wanga uri pa$100. Saka mutengo uyu wakakwanisa kudzika twice in a very short space of time.
Amai Masunda vati nekuda kwekudzika kwemutengo iyi vanhu vazhinji vave kukwanisawo kutenga ropa iri, uye sesangano vari kutsvaga nzira dzekusimudzira uwandu hweropa ravanotengesa.
Since patadzikisa cost of user fee blood kusvika pa$50, demand yes yaincreasa futi. Ndosaka tikutotasa kuona kuti tofanira kunge tichicollecta more blood. Saka target yedu yatakaseta at the moment iri pa70,000 units, kuti tida kucollecta 70,000 units muna 2018. Tine capacity yekucollecta more even kusvika 80,000 asi at the moment taiseta pa70.
National Blood Services ine mizinda mishanu kunotengeswa ropa inoti muHarare, Bulawayo, Mashingo, Gweru nemutare. Mozare Masunda vanoti nekuda kwemari yavakawana iyi vave kutsvakawo nzira dzekuti vawedzere mizinda inotengeserwa ropa iyi kuti vazhinji vawanire ropa iri pedyo navo. Munyori webazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanotiwo vanhu vazhinji vanga vasiri kukwanisa kutenga ropa, izvo zvinova zvakasunda hurumende kuti vabatsire nemari. VaGwinji vanoti muono webazi rezveutano ndewekuti mune ramangwana ropa riwaniswe pachena. Vatiwo vari kutarisira kuti panozopera gore rino mutengo uve wadzika kusvika pamadhora 10 chete papaindi imwe chete.
There's been quite a lot of outcry in terms of the cost of flat, and this is what we meant.
Vazhinji vanga vachichema chema nemutengo weropa. Chido chedu ndechekuti ropa rizowanikwa mahara kune vanorapwa muzvipatara zvehurumende, asi hatigoni kungozviita chiriko ripocho. Izvi ndozvaita kuti tiite pashoma pashoma, saka taisa mari kuNational Blood Services.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano re Women of Dominion iro rinovere mubatanidzwa wemadzimai anobva munharaunda yemakereka akasiyana siyana muAmerica rinoti riri kufara nerutsigiro rwavakawana kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakauya kumabiko avakaita nemugovera muMaryland. Sangano iri rinoti rakakwanisa kuunganidza mari nechitsama kuti rikwanise kuita mubatanidzwa waro wemuna chikumi. Marvelous Muhlanga Nyauye anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamabiko aya, mumwe wevabati vehomwe vari kuunganidza mari amai Tamari Finai vanoti vari kufara nezvakabuda pamabiko aya sezvo vakakwanisa kuunganidza mari ine chitsama. Vanoti vakafadzwa nerutsigiro rwavakawana kubva kune mamwe madzimai nemuri dzakabva kure uyezve nevari munharaunda.
Chandifadza ndechekuti vanhu vauya vakawanda, kuri kunaya asi vamaneja kubuda mudzimba dzavo kuti vauye kuti tizosangana pamwe chete tichibatsirana. Plasi zvimwe zvinhu zvinotifadza pa Women of Dominion ndezvekuti tinenge tichiparidzirwa nerurimi rwamai. That's the time yatinotaura neshona, tigwemba neshona. Women of Dominion tinenge tiri mazimbabwenzi chete, zvinhu zvokuti unotofila kungori kumusha chaiko chaiko.
Chiitiko ichi chaive nemhuri dzakabva kunzvimbo dzakadai sePennsylvania, vamwewo vachibva kuNew York vachibatana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva muMaryland. Mumwe wemadzimai vakabva kuNew York kuzotsigira chiitiko ichi amai Purity Mabodoko vanoti zvakakosha kuti vanhu vabatane nekutsigirana nyanya pane zvemibatanidzwa yakadai seWomen of Dominion.
Ndabva kuNew York ndauya nemhuri yangu kuti tiuye kuzobatsira in the fundraising for Women of Dominion conference which is in June 2018. Ndiwo kana wekutomitawo nevamwe kunetweka, kusocializa and also kungoratidza our commitment to this organization here, Women of Dominion.
Mumwe wevakaronga chiitiko ichi muzvare Frida Chanakira vanoti shuwiro yavo yekuti madzimai vaite mushandira pamwe yakawanikwa ichizadziswa. Vanoti vari kutarisira kuti musangano weWomen of Dominion wegore rino uchabudirira nemutsindo sezvo vave nemari inokodzera kuti vakoke munyarikani anobva kuZimbabwe.
This year iri kuMaryland ndisiri kuhosta, so because through hosta taka decide kuita fundraising.
Vachitaura pachiitiko ichi mumwe wekomiti yeWomen of Dominion amai Posha Kandemiri vakatenda zvizvarwa zveZimbabwe zvakapa mibairo yekuti vakauya pamabiko apa vahwine. Vanoti vamwe vakatadza kuuya vaitumira mari iyo ichabatsira zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muWashington ndini Marvelous Mhlanganya Huye.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yeuori tichitarisa zvataurwa kudare namuzvina bhizinisi Wicknell Chivayo avo vatenda kuti vange vasina kodzero kupiwa mabasa emamiriyoni emadhora ekugadzira magwenya magetsi. Ko hurumende iri kurwisa uroyi zvakanaka here?
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezunguwa yedu ya pera nasi regai titari semisoro ina uzedu za nasi.
Mwishina bisinisi wiki na uchivayo nasi wabuma kuti paramende kuti waka shandisa yosha matonge renyika pamwe ne wakuru wakuru vehuru mende kuti kambani yavo ye Intertrek iwane basa rekuumba bwenya magetsi ezuwa rekugwanda.
Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa woita hurukuro nemutungamiri wenyika yeBotswana wa Ian Khama vachivazivisa kuti vakataura parunare nezverwendo urwu nevaive mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ini Evans Zeninga.
Ini chanono kawande tiri kuWashington DC.
Soko izika atisenda bako VOA Ndebele.